Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inokoshesa basa rinoitwa nevatori venhau uye riri kuvandudza mitemo kuti vashande vakasununguka. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day. Commission inoona nezverunyararo nekuregererana ye National Peace and Reconciliation nasi yazivisa kuti ichatanga kunzwa hombo kubva kune veruzhinji pamusoro pegukura hundi pakati pemwedzi uno. World Bank inopa Zimbabwe, Malawi neMozambique mari zhinji yekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Munau dzemitambo tichakupai mitambo ye Premier Soccer League iri kutarisirwa kutambwa kutanga mangwana. Muchirongwa cheda connection chevechidiki pa Live Talk na 8 pm nasi tiri kutarisa nezvekutorwa kwezvinodhaka nenyaya dzepabonde dziri kuitwa nevechidiki kumachikichori anozikanwa nezita rekuti Mavuzu Party. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai amane shamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.